Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhu rakanaka vatereri tinosangana zvakare manhu anhasi uri musi wemugovera ndira 27 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy, iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chevera Studio 7 every day. Pa Studio 7 isusu tunofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize the one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti every day tinge tiri up to date and nyaya dzavanobata, nyaya dzatibata every day dzatisingakwanisa kuti tiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocheretedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi, vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwavaMunetsi, avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto, sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikani kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwaMunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete, vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake Ivan Nerudo.
Peter was a very nice man. Peter was a very loving man. Ndakanyudza vanhu vangwanani kuti murume murumai aitumira SMS akagara mulounge achinditaura kuti I love you. Murume aitumira SMS akagara mulounge aitaura kuti I miss you kana kuti nekuti aiona bhora strike ndichiona kuchannel aiuya usikonditi ndakusuwa. Saka tinotaura nezvemunhu anga aine rudo. Saka kana makanditarisa ndokunga munoziva kuti Peter isechakava nechechi.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhau repadandemutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota ezvidzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo mwoyo. Vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto. Vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau. Hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori Ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudaira foni yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauri wemauto Kenneth Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo. Vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare. Vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park. Uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo 100 remakirogiramu enyama parufu rwavo. Zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation Restore Legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation Restore Legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa neStudio 7, asi vachikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27ndira2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7 kubvumbi2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vaChidakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tirira Studio 7 every day. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolizwa iri one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti every day tinge tiri up to date and nyaya dzavanobata nyaya dzinotibata every day dzatisingakwanisa kuti tiwane. So we are happy about them. But tinoda kuti Studio 7 dai kwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwawo pa free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pamasaisa achiri radio. Tivawane pese pese kuitira kuti kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mudzimba dzavo, asi free to air channels haya vanovatevera every day vanokwanisa kuti vakavabatovamanheru vakaendawo ipapo vanokwanisa kuti vaanzwewo.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaKeith Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana, vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa kuStudio 7 tinowana maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Wozikatarisana nestate media yadinova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudiviri mwechetere zvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kusiva vachidzidziswa vachiwana ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza neStudio 7. Saa riri kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuti achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo, kunyange vanhu vachitoteerera, asi chitoziva kuti Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo, vanhu vachiwocha Studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things, mainterviews mamwe anenge akona kunge ari live achitobuda pamadhishi. Tongona kuti zvogona kuti hati Studio 7 irambe chienderera mberi nodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe muteereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuemfasiza kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi. Saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachi waivati woshuwiro yavo ndeyekuti nepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 paground. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataipiwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuva anotevera zvirongwa zvaipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei kwakaita sana tikombedzi vana mali pati kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvaonde zvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopa mukana kumapato ese ari munyika. VaVirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai enepfenyuro dzehurumende.
Isu tiri kufara neStudio 7 because so far izvozvizvi iri kutikavhira nyaya dzedu dzichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa neZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vaakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati nekuti tine nzvimbo dzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana-siyana iise masenda dzakasiyana-siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izive zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapa zvekutiwo kuma12 kana kuma1o kana tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Havanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita vanorerekera kuhanisaidi nowa kubato reZANUPF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uyezve ndoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambe takadaro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muwoso kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti chienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bhizimisi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloje. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloje.
Zita rangu ndinonzi Jane Marimo, asi izvo ndakunzi Jane Stovering. Ndakaroorwa kuDenmark, murume wangu anonzi Johan Stovering. Takatanga muna 2011. Ndoona kuti zvinondibatsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndinoenda neprogram. Zuva rangu rega rega rine program. Kana usina chekuita unenge usina program. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemaguest edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tazotenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka kuHarare Training Center vachauya vachida kuita maconference, maworkshop kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi chechi, vakanga varipo vamwe vacho vanenge vachida kuuya kuzorara kuno kumba vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei, nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvakanga zvakaoma kuti atange chimwe chinhu. Asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kutidzoka uchitengesa zvinhu zvako. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvezvi?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapachisina chandingaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndinoda kutumidzira kuna amai ndo. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tiri vanhu vakaani, kuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana usina programu zvinonetsa, unozoona wakutogeza kana kumasikati wakasungira Zambia. Saka ngatiite programu madzimai, hakuti kuti kuita lodge chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara palodge yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwanai kupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwasa kuti kana muchida kubhuka munongoshandisa. Kana muchida kuenda pa tine also tine email address yedu inonzi izvo simbalodge@gmail.com.
Makafunga seiro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ende ndoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro. Kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakachaka. Saka zviri combination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo titanangurirai nezveizvozvo.
Ndiri muimbi, ndine bhendi rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional muno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakadaro?
Iya, ndinoridzawo mbira. asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka munowanzoenda kunoridza kupi?
Zvo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizivi.
Munotoimba here mubotitse nurombi jana kamwe kerwiyo rwamunoimba?
Onku tinoimba.
Mubotitse nurombi jana.
Ndiba chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa, variko vakanimirira, vanomira nezvietu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thank you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu reDete kuHwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusanaya kwemvura uku?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaiwo chaiwo even kana hong'ombe hwakaoma, kana iyo mvura chaiyo chaiyo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzinwa kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chaiyo yokunwa. Sadza iro chaiyo chaiyo rokuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kunetsa, nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iye zvezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro rwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano hurema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa hurema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nekuti tinomunzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita chishanu kuSlewood kwandakasvika, vachipane nemaererano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei, kuti unosarudzwa maererano nokuti uri wematongerwe zvenyika kubato ripi. Hazvina kunge zvakaitika izvozvo, asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu child headed families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanwa kuva considerate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tatikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinonzwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Iye zvinezvi food for work yanga isiko because still food for work ndingati yanga ichipiwa masimba nevanhu ve social welfare because kudya kunenge kuchiita sei kunenge kuchibva ku social welfare saka zvinezvi food for work haiko food for work.
Ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage kuGMB uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari?
KuGMB hakutengwi chibage mukoma jonga. GMB inongofamba nenhetsoro yayo yekuti inoenda ichipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda paground yotaura tinoda 70 years and above, yotaura kuti tinoda vanhu vanourema kunosanganisira kuti uri bofu, kunosanganisira kutiwo pamedi wakaitawo imetsaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra.
Ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai?
Zvipfuwo iye zvinezvi zvinotori pakatomarara because kwakaoma. Iye zvinezvi zvichiri kungonongedzera bunde iroro rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima. Saka iye zvinezvi anything from the 10th of February chinda mberi I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga. Mvura inenge ichinaya izvezvi ndeiya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because chatanga tichinda panext door tombokumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya. Hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe kwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuwage mvura yesuwage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwotinoti nzvimbo inei haina madhamu. Madhamu achona haachengeti mvura kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwisi watinarwere watooma.
Aiwa tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri.
No ndinotenda hangu mukoma jonga ndinoda kungoti kuvateereri musashaya mbereko nokufirwa tisharambawo tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti nzara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani asi chandinakidza social welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhachi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tarige.
Manga makateerera kuna vaStanley Torima vanove mugari wekudete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Reichoto.
Aiwa tinotenda Jonga, tosangana zvakare nemugovera unotevera.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy, iyo yakasiya vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vateereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore gumi nemashanu kubva zvayatanga kutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Rachel To ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 27 kuzivandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphathamandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso onyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elichumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi iCIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthona intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Nakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edalele parlamente athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba siqhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into ehluphayo ukuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangaki. Kodwa okusobala esikwaziyo ukuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo ngiyakwazi njalo lobufakazi ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadodobe ibodyguard kamgazi owakhele esilobela lowagwelu area bamdubula umfowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso. Na
ukula malunga edalele parliamente athi umnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa inhlonikalazo ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondobazi Magonya, incwethi kwezombusazwe. Umsakazo we Studio 7 namhla ufikise iminyaka elithumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhlaka 27 kuzibandlela ngo-2003. Abalaleli bethu bathi bayasithakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Mini kamalamu eke moyo. Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe, umsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe babe yazilungelo labo, babe yazizinto abangazenza ezingabanceda. Ngumsakazo oqathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Izwe lami nguJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asi-Studio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Hodas ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isingiphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele, omama labo sebebe lamathuba okuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7 ngoba amanye ama-members ethu bake bafonelwe i-Studio 7 labo batsho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elithumi lanhlanu 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Uqhutshwe ikonsathi yezokholo koBulawayo lamhlanje engenwe izinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLard City Hall njalo ingenwe izinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usekomichi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu bezengoboningi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namhla ontanga baningi, baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni south lemathebheleleni north, bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela unceku, i-Gospel Unplugged, i-Women of Valor kanye lomhlabeleli wase-South Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Izakhamizi zakobulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo izolo ngamalunga edalela eParliamente akukomiti yeFinance and Economic Development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owePublic Entities Corporate Governance Bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayitha.
Ibhili leli mbonani ukudlala ngesikhathi ngoba alilako okuningi okubambekayo okungasenza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayitha uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kuma-board amakampani kahulumende.
Akucace ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kuma-board nalawa kukhanyani ngoba bodwa bangani ba-favor bathandeka ukuthi bafakwe kombana endaweni eziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga ama-board akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azazizwa elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesaba la.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama permanent secretaries akumelanga babe ngama board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lamabhodi amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ntwandwe
lamlela.
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansi emandebeleni lokhe zihlangana lendubo ezichiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kubika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi emandebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 356,000 abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha 226,000 okuthi ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,500 sebebiselwe emuva lapho besiyabhaliselwa ukuvota ngezizathu ezibhalisa ungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke edewe natisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zinalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. Banje ukuthi hambe kuya lo lesihlobo sakho hambe kuya lesihlobo sika mama kho mina ngazi umama wami
unkosazana Sthembiso Juma layo osuke natisa udokunyo kuyenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa umango omoda abahambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya
ngihamba ngisuka kimi lapha 7 kilometers so mina ngakwanisa ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisa babelokhu bekhala nge-transport ukuhamba so abanye bakhalaza ngokuthi nga kuyafaka i-PVR ngapha eduzane kwabanesitulo
unkosazana Siphiwe Mahlathini ude kwenza inani lababhalisayo libe phansi ikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota
eNjengele Village nginanzela ukuthi abantu abaningi bezorejista ukuvota nginanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezorejista ukuvota ngethatha izincwadi besiyarejista but olutsha nginanzela ukuthi hayi abantu abaningi bakhona abahambanga bayarejista ukuvota manje iyaphokisana nabo abangasuzuthi sivothelane
unkosazana Anele Mnyandu isizalwane semawabeni esizancintisa kukhetho lwabameli bedalela ephalamende emzingwane phansi kwebandla le-National People's Party uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-P F
kulezi kanye phakathi kwemzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota
inhlanganiso ehlolisisa ngokukhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuguga uZulu ukuyabhalisela ukuvota njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC balisa uZulu kuvike edlulileyo ibisegwanda lomhlabelelo lodumo Clement Magwaza leqembu leVictory siyanqoba njalo uZulu ebabhalisela ukuvota sihlanganele unkosazana Mary Banda olemnyaka ekuzalwe ngamathuma ezikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini
mina nti i-birth certificate anila i-birth certificate yami iyalasheka kota kanilila uye Malawi hamba njani mina isifiso nilazo ukuthi mvote phezulu ukuthi ngilapha eZimbabwe angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele
umfundisi uZebedia Gobodi weUnited Apostolic Church eFrancistown yena olomama oyisizalwane seleBotswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kwele Botswana
so besicela ukuthi ungawakwanise kule namabhokisi abantu abavotela ngapho outside eZimbabwe
umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo wezesini ezansi emandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi ikuthi iningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana undlela uthi udubo lumqoka ngolezithupha
eBrunaburg basitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi kabalazithupha so sasesisiya irejistri sababuza ukuthi kuyenzakala into babuyele kugrawund ukuthi abantu babhalise kutsha bathi bazawukhangelisa babona bakwenza njani
ozaphethe isihlalo sikatshalimana wezek ezansi emandebeleni umnumzana Rapson Noni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokukhatheka kokuvota ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda
siyabonga jahalakithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene kolwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele parliamente siyakwamukela kuhlelo
alright
yiziphi inhlelo oziqhubayo khathesi eziphathelane lomkhankaso wakho
hayi ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezi zinto eziningi ezifanele zilungiswe okwakhathesi ngikhangele kakhulu ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye-teacher pay ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza njani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqhakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngombalisi. Kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa, umntwana ugcine engasatholi lo amela kuthole ekufundeni kwakhe. So into esiyikhangele kakhulu ngokuthi sibone ukuthi singasiza njani thina ngomphakathi wethu ngapha kwaleBulawayo South, ukuthi sibone ukuthi singasiza njani ukuthi sisize izikolo ukuthi bathole even ama-assistant angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle, abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase kuhle. Into yokuqala esiyilungisayo. Eyesibili esiyilungisayo, sibone ukuthi izibhedlela amakhuma nengakhulu izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala naleyo yokubonwa ngabambone. So yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekile ukuthi nxa umuntu ebuya egula kufanele ekhangelwe njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi. And kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu uyabe lemali ekhadini lakhe le-bank kumbe lemali ku-ecotel kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment. So sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kuhle kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council.
Lisebenzelana lobani njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini?
Ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kwi-parliament ukuthi ngingaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo. Kodwa njengoba ngiyi-candidate ezimele yodwa, so into engiyenzileyo kubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasema-diaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem wona lawa anjalo ayenelise ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle. Emakliniki nje into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe ekhansili ngiyecela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-cash payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwe endlini ebiselelwa ukuthi kuthwakala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash eZimbabwe.
Sikhangela wona umkhankaso wakho la uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu?
Ye, abantu bakhoncane kancane ukungazi bangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona baba. So nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hhayi bazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana nazo. Balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems. Senzenjani ngalaba abantwana? Akula ma-drug rehab, akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment. So balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo. So ngicina hhayi ukuyemukelwa sikiyemukelwa kuyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Vimbayishe Musaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ephalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Star, singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Linga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalele parlamente unkosazana Lwazi Sibanda. Sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha ukuke kwaba lomsindo ngemva kokuba abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala bencitshwa ukudla behluthune isaka lerayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Christian.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha? Sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla. Yinto ehlala ikhona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlala kunjalo but lokhu kuqala izulu. Kufonelwe ngucikile Khuphe esesiganda esigabeni sebubu esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle sindi fertilizer. After uholeni kwamifertilizer sokuya enye imota yathi thwele irayisi. Imoto leyo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisiyana, isinika abantu abezanu TF. Yikho kokuchithekile sesithi no, angeke linika abantu bezanu TF lathi sinambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano yerayisi ngamandla. Yikho umuntu ade ehonsha abantu wasebaleka ke. Ukhanya kade nguye okhethe lokhu ukuthi kunikwe abantu bezanu TF. Ngomunye ujaha wakhona ngalebo bothiwa nguDouglas. Angikwazi ukuthi yini kuprovinsi yezanu TF.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala? Ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo abantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo lo?
Lonyaka sikuthi uhulumende kumele angenele angazakhangeli nancane ekhangeli ukuthi athe izanu TF. Lonyaka yindlala enyembi ngoba emasimini sekutshile.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kutshile kungela mbhida leyani yakitholakala ikakhulu ngesikhathi lesi?
Sokumele khona lalawa wabele ukuthi abuye eholo nxa bezile beholisa bakwazi uze benze into yabo enketabo etshazi. Nabanye abanezimali zabo bathenge ezitolo njengoba ezisuke ezitolo kunolutho. Kanti kakhulu esikhathi nalo uhulumente ikangenele laba abaholisa ama-organization lawa ebuye ezoncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika okuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Ngaba kusiwe sibili Chris Gandhi, nxa kungasakungelanga uhulumende, hhayi abantu bazosidlana ngiyakutshela, lezi dumbo zizabakhona.
Zona izifuyo zinjani, ziyacuba yini?
Hhayi izifuyo bezingangacubi, ngoba last year kwakune izulu eliningi, hhayi ngapha kithi bezingangacubi sinye izifuyo. Zaseyinhle kunomali sayo, alele ndlele kanti fefefe, amanzi akhona, kwangani kuhlumihlumile. Noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo oliwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalela eParliamente, uyakuluvuze yini udaba lolu?
Njengalizolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka lerayisi ngenkani uvele wona abantu bezanu T F sebeholisa nasizanu sabo. Ngahle ngahamba ngakhela uministi u-Honourable Petronella Gagonya ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenzakakwenziwa abantu benu bezanu T F. Wathi cha, akumelanga vele kwenziwe, kumele lo umuntu onguyade driver leyo mota yalowo deposa esekhetha abantu kumele ebothise ehanjise emapholiseni. Yiko kufonela kwabantu abayesigana sabengifonela ngawathi kuthi no, nxa belibophisa hambani aphoise ke abathi iqiniso ngokuminisa sengikhulumelayo.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga balaleli, lale kahle lingakuvumela nikusizakala ezigabeni zenu ukuthi nxa abantu bethi ukudla ukudla lokho ngukahulumeni beze khona okwenziwa abantu bebuba bemathibhelengenoti sikuthatha ukudla lokho ngenhlalo wasiyokuvuza kwabo. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibongile.
Siyabonga jahalezansi okuzigqiba ezosuku umfundisi we-Brethren in Christ Church uReverend Ruben Mabena yena obhubhe ngolwesine uzabekwa kusasa e-Lady Stanley Cemetery wobulawayo. Ubaba Mabena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo, njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje. I-Studio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu sisakaza eZimbabwe silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.